Vachipa maonero avo pane zvakabuda mugore raAuditor General regore ra2018, vanhu vakasiyana-siyana vataura neStudio 7 vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iongorore nyaya dzose dzinonongedzwa kuti pane uori hunogona kuve hwakaitwa mungave mumakanzuru kana mumapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende. Vakanangana nemakanzuro akasiyana-siyana emunyika. Auditor General Mildred Shiri vakati makanzuro mazhinji haasi kubudisa nenguva yakafanira magwaro anoratidza mashandisirwo emari. Gwaro iri rinoratidzawo kuti pane kusabatwa kwemari zvakanaka kwakaitika mune mamwe makanzuro kusanganisira eBulawayo, Gweru neHarare. Sachigaro wekomiti yekanzuro inoona nezvekushandiswa kwemari muguta reBulawayo, vaSilas Chigora, vaudza Studio 7 kuti vanogutsikana nezvakabuda mugwaro raAuditor General vachiti kanzuro yavo ichaferefeta nyaya yekuti pane mumwe mushandi akazvipa chikwereti zvisiri pamutemo.
Sezvamakaona Bulawayo yakataridza kuti vanhu tiri vanhu vanochengetedza mutemo, tinoita zvinhu zvedu zvakawanda netichitevedzera mutemo. Panongova nenyaya imwe chete, an issue yakaita kuti one of our employees yakatora loni ikasange yaauthorizewa naTown Clerk. Inyaya iyoyo yakakanganisiwa, yatinoziva, yatinobvuma kuti hai iyo yakakanganisiwa, asi dzimwe dzose dzakabuda zvakanaka. Saka tichienda mberi, zvinhu zvatakurudzira department kuti haiwa majournals ese kana mari ichishandiswa ngainge yaauthoriziwa. Saka tiri kuinvestigatawo kuti zvakafamba sei.
Gwaro raAuditor General rakabudisa kuti muguta reGweru pane kusawirirana pamari yemitero yakabhadharwa nevagari nemari iri kubhanga rekanzuro iyi, uyewo kuti pane vashandi vanonzi vange vasina kutora mazuva ezororo kwemakore akawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeGweru kuti ichaita sei negwaro raAmai Shiri. Asi mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemagwaro emashandisirwo emari nenguva yakafanira uye kusabatwa kwemari zvakanaka kunokanganisa zvikuru kuti makanzuro aite mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Vati Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanirwa kuongorora zvizere gwaro raAuditor General kuitira kuti vakapara mhosva vabatwe nemutemo.
Taiona kuti chero hurumende yavana maripoti akashata seivayo kuti kune vanhu vari kuabhuza public office, kune vanhu vasiri kuita basa ravo nemazvo, hapana zvavaigoranga vachiitiwa. Saka zvinoda kuti at least vanhu ivavo Zimbabwe Anti-Corruption Commission inge ichivainvestigata uye vakaita huri kana vaiaba mari dzemacitizens ezimbabwe zvichikonzeresa zvisezirivhari ishate vange vachigona kubatwa nemhosva zvichiinvestigatiwa.
Amai Chiri vanoti vakaendesa gwaro ravo kuZAC. Asi Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro weZAC amai Lois Matandamoyo kuti tinzwe kuti vachafambisa sei nyaya yakaiswa mumaoko ekomishoni yavo. Vaproctor Nyemba vesangano reAssociation of Certified Forensic Practitioners vabvuma kuti munguva yapfuura hapana chinobatika chaitwa kana paburiswa ongororo dzinoratidza uori mumapazi ehurumende, asi vati vane chokwadi chekuti ZAC ichaita basa rayo sezvainotarisirwa.
The Anti-Corruption Commission ngaive ine vanhu vari ready to investigate deeper vaone kuti nhubwe dzabatwa, pasave nemazera kana kuti vakura zvakadii kana kuti vakaitei kana une mhosva yadaidzirwa batwa. Ende tachikurudzira zvakare hurumende yeZimbabwe kuti dai takasika kuisa mutemo wekuchengetedza vanhu vanonge vachipa humboo kana kupupura, inonzi whistleblowing act, yekuti vanhu vachange vachiripota vange vari vanhu vanogona vachengetedzeka.
Vanyamba vati zvakakosha kuti makanzuro, mapazi ehurumende pamwe nemakambani ehurumende aite zvirongwa zvinobatsira kudzivirira uori.
Makambani eZimbabwe ngave aiko certified munhau dzecorruption, that is 37,100, ngave vari ISO certified at both level to make sure that we are kuti zviratidze kuti tiri paserious tine shungu dzekurwisana neuori. Asi kuna maichiri tinovatenda zvikuru nezvavaita, humbowo ngauchichengetedzwa huzoshanda chete mumatare, kwete kuti dzirambe dzichingobuda nyaya idzo mumapepa. Nyaya ngadziende kumatare edzimosha.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro paMidland State University vaVincent Chakunda vachitaura semuongorori akazvimirira vati uori hunodzorera kumashure budiriro yenyika zvakanyanya, vakatsinhirawo kuti ZAC inofanirwa kuita ongororo pamusoro pezvakabuda mugwaro raAuditor General.
Tingapa ndekuti mafindings aAuditor General kana kuti zvavakawana mutsvagurudzo yavo ngazvipiwe chiremera zvachazvakafanira nehurumende nemakanzuro achona, kana kuti pakange paine kufurupudzwa kwekuti panogona kuti pakashandiswa mari zvisizvo zvangava zvakanaka kuti vanenge vatumirwa mhaka idzodzo vazvipindurire mumatare edzimhosva
gore rega rega hofisi ya auditor general inobudisa gwaro rinoratidza mashandisirwo emari nemapazi ehurumende makambani ehurumende pamwe nemakanzuro emunyika magwaro aya anogara achiburisa nyaya dzehuo dzinoitika asi pasina matanho anotorwa nehurumende ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishava